Nyaya iri kutaurwa pamusoro pavagwamatanga navatagwirei inyaya inosiririsa kuzhinji rezimbabwe. Havasi kuita izvo vakamirira musangano wezanupf ende havasi kuita izvo vakamirira hurumende. Vakaita izvo pachezvavo sevanhu vezimbabwe vairi vasangana pamutambo wavo usine nehurumende. Asi zvakadaro hazvo zvinonyanya kusuwisa kuti vagwamatanga ndiye mubati wehomwe kana kuti munyori mukuru webati wehomwe yehurumende nenyika yezimbabwe, kuratidzira kuti vane mari yakawandisa pasi munyika yese nekuita mutambo wekupfachura upfumi nekudaidza vaibi vedzimwe nyika isine vaibi vedu nekuvabhadhara kanopetwa kupfuura kashanu. Zvinonyadzisa munyika yakabatwa nemasanctions nenyika ine zvirango zvakatemerwa nevanhu vari kuchema nekugwesha nenzara nekuda kuti zvibatane nekushinga kuti nyika ienderere mberi. Varume vairava vanyadzisa, vanongedza kushama kwamai pane vaenzi. Vanoda kuti vambongororwa vagonyatsotaurwa navo zvakanaka.
Sei kupana kwavo zvipo kuri kukonzera mutauro zvakadai?
Uyu huori asi hausi huori webato nezanupf. Sekutaura kwandaiita, zanupf haina chekuita nenyaya iyi. Zanupf yenge isina kudaidzwa kumutambo uyu. Kumutambo uyu kwakadaidzwa nhengo dzenyika shoma shoma dzisinei nezanupf. Vanhu vakangodaidzwa hama dzavo nemashamwari avo vanoita navo mabhizinesi. Saka mukatarisa ipapapa pane nhubu naradada nongedza mai nechombo dzevanhu vanenge vaakuti mabasa ezanupf. Tine vazhinji vemapato akasiyana siyana vanoita misikadzwa yavo. Tine gore rakaita kumdc vainzi vajongwe vakauraya mudzimai wavo. Hatina kumboti mdc noimondi, tinodangana nemunhu apara mhosva yake. Apa tonangana navagwamatanga, tonangana navatagwirei. Hazvinei nezanupf izvi, vanga usiri musangano wezanupf, vanga ari musangano wowoga.
Dr. Mavaza, chii chinofanirwa kuitwa nenyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi, ini ndinoona kuti mutungamiri wenyika anofanirwa kudaidza vairava ogara navo pasi. Vagwamatanga vanodaidzwa semunyori mukuru mubazi rezvemari vagotsi vatsanangure, nekuti pane zvakawanda zvinoratidzika kuti hazvina kumira zvakanaka mukutaura kwavo kwavanga vari kuita. Chekutanga ndechekuti ivo vanotiwo vakawana mari pavanga vari kuBarclays Bank. Matsamba nenhau dziripo dziri kutaura kuti vakangopiwa mari inoita iyo $234,000 2017. Iyoyi mari iyi hatizi kuziva kuti vakazoisa pai payakabva yabereka kuti vaite mamiriyoni akawanda. Uyezve kune kututsumwa nekunyunyuta kuri kubva muvanhu vakasiyana siyana kuti vagwamatanga vari kupiwa mari ma10% nevanhu vanenge vaita kuti vabhadharwe mari dzavo nekukasika. Uyezve tinoziva kuti vatagwirei vanoitira basa hurumende vachibhadharwa, endi anobhadhara mabasa aya ndavagwamatanga. Saka kuzoona munhu apiwa tenda nehurumende ari kubhadharwa newe akuya kupati yako okupa zviuru makumi mashanu zvemadhora nekukupa ndege yekuenda kungonoona mutambo webhora, apa tine zvikoro zvisina marata, tine zvembuya zviri kufa nenzara, tine vanhu vakutadza kukwira mabhazi vari kutadza kutenga peturu, tine mhuri dziri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana, tine mishonga muzvipatara hatina nekuti tikuti takatemerwa zvirango. Zvinonyadzisa. Saka tinoda kuti hurumende iwane chekuita, ibate vakurava